Bato ririkutonga reZANU-PF rinoti hapana chakaipa pakutengwa kwakaitwa ndege yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vashandise yemamiriyoni makumi mashanu nemana kana kuti $54 million United States dollars. Nyaya iyi yakatanga kuburitswa nebepa nhau repadande mutande reZimLife richiti ndege iyi yakatengwa muna kurume. Asi vamwe vari kushora kutengwa kwendege iyi vachiti nyika ine urombo hunotyisa yakaita seZimbabwe haina mari yekutenga ndege sezvo muzvipatara musina kana piritsi remusoro zvaro. Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati havaone chakaipa pane zvakaitwa nehurumende.
Asi munhu anokwanisa kutipa nyaya kana kupindura nyaya ndiwa George Charamba, ndiye mutauriri, ndiye romoromo romutungamiri wenyika yeZimbabwe. Asi zvisinei, tomboti jeti iyo yakatengwa, vanorwadziwa kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe ane ndege yokufamba nayo kuti aite basa raakatumwa nevanhu veZimbabwe rokutsvaka rutsigiro kunyika yedu rwamabhizimisi nekuita basa rekudyidzana nedzimwe nyika. Izvozvo zvingava zvingatirwadza here kana tiri vana venyika yeZimbabwe vanoziva basa guru rinobatwa nemutungamiri wenyika? Vatungamiri vangani pasi rino vanofamba nedzindege dzavo dzinenge dziri dzehurumende dzinotengerwa hofisi yavo kuti vaite basa iroro? Handioni zviri zvinhu zvinoshamisa.
VaMugwadi vatiwo,
saka mari yendege iyoyo vari kutaura izvozvo tomboti ndovavanga vachida kusheyana here? Kwenga takaona 100 ndizuro vanhu vangarwadziwa nokuti kwaita ndege. Kuvachamisa chaivo vakatumirwa mari 1 yakanzi GoFundMe yekuti vatsvake mota inonzi yebulletproof. Asi vakatadza kana kubudisa kana bhasikoro pamari iyoyo kuti vatsanangurire vana veZimbabwe vakavapa mari iyoyo kuti mari iyoyo vakaishandisei. Havana kana mushonga wavakatenga kana murodhi yavakagadzira nemari iyoyo. Kuva Mnangagwa kana vaona ndege, handiti ndege yehofisi yemutungamiriri wenyika. Ani naani achazongova mutungamiriri weZimbabwe? Unenge uchingoshandisawo ndege iyoyo kuti basa rake renyika raanenge achiitira nyika rifambiswe nyore. Saka chii chinorwadza ipapo?
Vachipawo maonero avo muteedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vati zvakaitwa navaMnangagwa hazviratidze kunzwisisa matambudziko akatarisana nevanhu.
Zvinoratidza hurumende yenyika mapriorities ayo haasi kusimudzira upenyu hwevanhu, nokuti nguva ino nhasi zvare International Workers Day tingadai tichitaura kuti tinoita setigadzire mabasa nekubhadhara vashandi mari dzinotenga. Munoziva kuti vashandi vedu vemuZimbabwe vashoma ivavo, vazhinji maticha vanowana masalari below the poverty bottom line, mapurisa, masoja vese vari kuwana mari dzisingatengi, maRTGs. Asi mukuru wenyika anenge achikoshesa kutenga ndege zvinoratidza misplaced priorities and lack of a heart to change the lives of ordinary people.
Vaenderera mberi vachitiwo,
isu sehurumende idzairi kuuya ndozvinhu zvatinofanira kugadzira mapriorities ehurumende. Hurumende inofanira kusimudzira upenyu hwevanhu, tigadzire upfumi hwenyika ubhenefite the ordinary people, nekuti ndo varidzi, ndo vanobhadhara tax, ndo vanofanira kubhenefita from the resources dzenyika, kwete kukoshesa mashefu, kwete kukoshesa vanhu vanenge vane zvigaro. Mapoliticians vanofanira kuita maservants of the people, kwete kutora upfumi hwevanhu for their selfish benefit.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vati nyika ine upfumi hwakaita seweZimbabwe haikwanise kupfachura mari yakadai. Muzvinafundo Masocha vatiwo,
ndo zvinoratidza kuti upfumi kweZimbabwe hakusi kubatwa zviri pachena zviri pamhene. Kana ndege yaitengerwa president, president ndiwo munhu wese, papa singafaniri kunge pachivanzwa. Zvaiva zvinhu zvaidero zvakangobuda pachena. Zvavari kutaura ike zvino vachitsigira kutenga kwendege ndo zvaidero zvakataurwa ndege isati yatengwa.
Asi pavatungamiri venyika dzose dzemuAfrica anonzi ane ndege dzakawandisa, mutungamiri wekuIvory Coast vaAlassane Ouattara vanonzi nevatori venhau vane ndege dzinosvika 10.